ndayavaterera pari zvino vakabudiswa muusungwa nemapurisa. Takaenda kudare rezvinosvika kunyanga nawo nemagistrate, ndobva avapa bell $100. Vakanzi vazodzokera kukoti musi wa23 October. But taenda kukoti kudaro vanoperekera mhosva maprosecutor vakazodecida kusiya vamumacharges avanga vainavo vaterera, charge yerobary necharge yeunlawful entry. Vakati iwo hapana umboo hwakazara nekuti vanokwanisa kuchichisa vaterera. Vakati vachada kuti paitwe mamwe mainvestigations kana kuti tsvagurudzo inondipa zvoringa kuti vaterera vakapara mhosva iyi here kana kuti havana kuipara.
Saka mhosva yasara yavari kupomerwa ndeyei?
Mhosva yasara ndeyekuti vari kunzi vakaresista arrest nemapurisa, inonzi iyo resisting arrest by a peace officer. Vari kunzi so vakanobatwa vari kumba kwavo vatsomba, vari kunzi iwo vakaresista kusumba nemapurisa maCIC anga aenda kunovatora. Ndo mhosva yaakazopinda neya mukoti iyoyo. Imwe mhosva dzerobary idzi neunlawful entry dzakanzi dzaakumbotendeka parutivi tichingoita mainvestigations kuti tione kuti zvechokwadi mhosva iyi yakaparwa navaterere here kana kuti.
Ko vakazokwanisa kuendeswa kuchipatara here?
Kuchipatara vakakwanisa kuendeswa tapedza court kunyanga nezuro, ndoto takazoita maarrest ekuti vakwanise kunona chiremba. Vakaoneka vana chiremba kunyanga nezuro iye nhasi zvakare vaya kwamutare vakakwanisawo kutarisa na chiremba kuti vaoneke kunzi vana vaenda kufara zvakaitika here.
Vanoti chii vana chiremba?
Vana chiremba vangoita maobservations avo ekuti titoravo rekuti mhosva rakakuvara iye rakazvimba, uye tsoka yavo yekuruboshwe futi yakakuvara iye yakazvimba. Saka vangopiwa mushonga ende zvadaro tabva takwanisawo kuita kuisawo report against mapurisa akavarova. Tino that medical report yabva kwadzokutaa.